Pane shimwe zvamuno tora sedambe kukura vasipo vese usatambe kunyangwe vaite sei usatambe vari kuzama kukuonesa pamwe unotoita shumba yepamba uchipongera amai shumba yepamba uchitonzera baba hautsaterera pamba vakungoti dai shumba yepamba uchitonzera baba hazvizode kuramba uchidaro so moyo urangarire ndivo kavaka kubereka unogona kuva wana Vatiri vapenyu Asi nguva yatinayo Ramangwana haruzivikana richaita sei Vamwe tinongochema kushuwira kuti dai vanga varipo Tavaitira zvese Iwe zvako Usingaone kukosha Kwechiri mberi kwako Varemekedze vakudze Zvausinganzwisise vabvunze Vanotoda uchakanaka muupenyu wako usanotsika mavunze Zvinongofadza kutendwa nemutupo maita mukanya Kwete kugaro vakanya Kasoma we know have somebody with a bell we owed Open a jay Unogona kuvaona savasina kukosha vatiri vapenyu Asi nguva yatinayo Ramangwana haruzivikana richaita sei Vamwe tinongochema kushuwira kuti dai vanga varipo Tavaitira zvese Kwechiri mberi kwako Pane shumwe zvamuno tora sedambe Kukura vasipo vese usatambe Kunyangwe vaite sei usatambe Vari kuzama kukuonesa pamwe Unotoita shumba yepamba uchipongera amai Shumba yepamba uchitonzera baba Hautsaterera pamba vakungoti dai Shumba yepamba uchitonzera baba Hazvizode Kuramba uchidaro so Moyo urangarire ndivo kavaka kubereka Unogona kuvaona savasina kukosha vatiri vapenyu Asi nguva yatinayo Ramangwana haruzivikana richaita sei Vamwe tinongochema kushuwira kuti dai vanga varipo Tavaitira zvese Iwe zvako Usingaone kukosha